Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishitsi hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inokoshesa basa rinoitwa nevatori venhau uye riri kuvandudza mitemo kuti vashande vakasununguka. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Commission inoona nezverunyararo nekuregererana ye National Peace and Reconciliation nasi yazivisa kuti ichatanga kunzwa umbo kubva kune veruzhinji pamusoro pegukura hundi pakati pemwedzi uno. World Bank inopa Zimbabwe, Malawi neMozambique mari zhinji yekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Munhau dzemitambo tichakupai mitambo yePremier Soccer League iri kutarisirwa kutambwa kutanga mangwana. Muchirongwa cheThe Connection chevechidiki paLivestock naACM nasi tiri kutarisa nezvekutorwa kwezvinodhaka nenyaya dzepabonde dziri kuitwa nevechidiki kumachikichori anozikanwa nezita rekuti Mavuzu Party. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kusvikira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.